Muri yekwaTsvangirai yakaungana muRandburg muJohannesburg kumba kwemwanakomana wavo vaEdward Tsvangirai. Mutauriri wemhuri yekwaTsvangirai uye vari munin'ina wavaTsvangirai vaCollins Tsvangirai vati mutumbi wavaTsvangirai uchasimuka muJohannesburg mangwana kana musi wemugovera, ndokana vawana magwaro anodiwa kuitira kuti vatakure mutumbi wamukoma wavo. Vatiwo vanotarisirwa kuti mutumbi wemukoma wavo unge uri muZimbabwe kwesvondo rose, wozonoradzikwa kumusha kwavo kuBohwera, uko kwakaradzikwa mudzimai wavo wekutanga amai Susan Tsvangirai, avo vakashaya muna 2009. VaCollins Tsvangirai vati mukoma wavo aive munhu ane rudo asingatyi uyewo airemerekedza ani nani zvake.
Tinosurukirwa pamwe chete semhuri yeZimbabwe, tinosurukirwa pamwe chete nemhuri yeMDC. Mukoma vakarwara pavakaitwa operation yekutanga, ndakauya kuno kuJoburg ndikaya ndikavaona, asi airwadziwa, vakatora nguva yakareba vachirwara.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vati vaTsvangirai vaive munhu aimiririra kodzero dzevanhu uyewo munhu akange asingatye kumisidzana navamugabe kana ani zvake.
Vanga vari munhu anga ari mukuru pakurwira kodzero dzevanhu, pakurwira rusununguko, pakurwira kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Nekudaro vana veZimbabwe vanorwadziwa zvikuru, kunyanyanyanya nekuti tanga takatarisana nenguva yesarudzo.
Imwe nhengo yeMDC muSouth Africa vaStokes Chikoero vati vaTsvangirai vaive mukoma kwavari uyewo vari mudzidzisi neshamwari. Imwe nhengo yeMDC muJohannesburg vaAustin Moyo vati vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwavaTsvangirai panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Tsvangirai anga ari munhu anotungamira asingasarudzi ganda, achitungamira Zimbabwe yese asina zvinhu zvevhayolensi, achida kuti Zimbabwe yese isununguke kuve nedhemokrasi kuZimbabwe.
Pane urongwa hwekuti paitwe musangano wekurangarira vaTsvangirai muJohannesburg mangwana mutumbi wavo usati waendeswa kuZimbabwe. VaTsvangirai avo vanga vachisvitsa makore makumi matanhatu nematanhatu mwedzi unouya vanga vachirapwa muJohannesburg vasiya mudzimai Elizabeth Macheka Tsvangirai, vana uyewo nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini More Blessing Munjoma.